kana economy yetu ndezvekuti hatina mari ba. Tine dambudziko remashortage ecash yainganidza kuti chirungu liquidity crunch. Saka munoona kuti even aggregate demand economy yakaperera zvakanyanyisisa. Ndokuti muri kuona kuti vanhu havasi kunyanya kudemanda zvinhu. Saka zvizoisi pressure pamitengo yezvinhu. Ndokuti muri kuona kuti zvinhu havasi kunyanya kukwira zvakanyanya. Zviri kukwira zvazvo nekuti inflation iri positive but iri low. Saka zvinova kuti zvinhu zviri kukwira neproportion diki diki. Ende zvinonyanya kukonzerwa nekuti vanhu havasi kudemanda zvinhu muekonomi. Aggregate demand iri low. Ende aggregate demand iri kukonzereswa nekuti muekonomi havana liquidity, muekonomi havana cash. Saka ndoda muziku rati inaro guru guru. Ende zvinhu zvakaita makambani vamwe vari kuretrendwa vakawanda. Tatishonzwa nevamwe kuti pasvondo rega rega tiri kuretrenda vanhu vakawandisisa. Saka zvinova kuti makambani ari kuvhara pari kuitika deindustrialization.
Zvii zvingakurudzirwa kuti zviitwe kuitira kuti pange pachionekwa shanduko padambudziko iri?
Idambudziko rinotoda maholistic nema long term measures. Nekuti dambudziko rinyaya yeliquidity number one. Chinoita kuti liquidity ishomeke. Zvinongoreva kuti hatisi kuexporta zvinhu, hatisi kuprofita zvinhu chekutangisisa. Makatarisa nyaya yecapacity utilization sei mumanufacturing industry yatoderera kusvika pa39%. Saka hatisiri kuproducer. Zvinoreva kuti hatikwanisi kuexporta. We are actually a consuming economy. So we need to get back to basics. We need to get back to producing. Saka producer then takakwanisa kuexporta. Saka exporta takakwanisa kugenerata marevenues. Mata sonza zvakare kuti cost of doing business, competitiveness yemuZimbabwe iri very low. Masondapfuura takaona World Bank vachiparura ripoti yavo yeease of doing business. Iri kutaura kuti Zimbabwe tatopa number 170 out of 178 countries in terms of ease of doing business. And vari kutaura kuti it's becoming very, very expensive to transact in Zimbabwe. So cost of doing business is very, very high. Saka hatikwanisi kunge tichiwana foreign direct investment. Hatikwanisi kunge tichiwana macapital inflows into the country. Vakatarisa nyaya yemadebt levels edu. Inyaya inoita kuti even takakwanisa kukwereta mari kudzimwe nyika. Tinokwereteswa nemutengo wepamusoro-soro.